musangano wanga wari komangwa nawe nengo zema MP wanga wari musangano wakuti president rasangane nema MP titaurirane tibuye agenda nezvichoda kuitwa muparliament. Vane mashoko avari kuda kupangana nema MPs. Zvamuri kuonawo nyika haina kumira zvakanaka, mutema haina kumira zvakanaka, ikonomi haina kumira zvakanaka. Saka tatichida kuti tiise musoro pamwepo tione kuti vangaita sei muparliament kuti tinge tichigadzirisa nyika, kuti vangaita sei muparliament kuti tinge tichipinda mugwara rekuti tinge tichishanda zvinhu zvakaresveka pamaelections akapfuura, nekuti nyika tende tinayo uye maparlamentarians ofamba negwara riti. Asi izvi zvazotadza nenyaya yekuti tawirwa nedambudziko semhuri yemDC vakasipatsangirai vakatisiya. Saka very alliance mangwana nemhuri yacho, saka taona zvakakoshera sebato munhu watakashanda naye zvikuru, munhu aibetsera brother wake vatsangirai panyaya dzekufambisa kurwira vazhinji. Ivo vanga vari businessmen, but mubusiness imomo vaifamba vachifamba vachibetsera bato, vachifamba vachibetsera mukoma wavo.
Tiri kunzwa uyo pamusangano wanga uchinzi munotarisirwa kuita mangwana uyu, kunzi vachamisa vanga vachitarisirwawo kunge vachitaura nenyaya yekupinda kwavo muhurukuro navamunangagwa pamusoro pechigaro chavanonzi vanoda kupiwa. Zvakamira sei
izvozvozvo? President vangu vakataura kuita sevachadambuka huro. Hakuna kukurukura kuri kuitwa, hapana bepa ratiraundwa, hapana nhume yati yatumwa ku MDC, hakuna zvakaitika panyaya dzehurukuro idzi. Tiri kungodzinzwawo mumapepanhau nana Twitter nezvimwe zvakadaro. Isusu tine 5-point plan yakaitwa naPresident inobetsera kuti Zimbabwe inge ichifamba zvakanaka. 5-point plan yacho ndiyo kudila nenyaya yemaelections akabirwawa, kuti tinge tichifamba zvakanaka tisinganyeperani. VaPresident naspokesperson wavo vangu vavabvira kutaura kuti hakuna zvakadaro zviri kuitika.